isusu onero yedu yechiitiko chaitika chaitwa neRwanda chekutumira mauto kunyika yeMozambique kunobatsira maringe nenyaya yekusagadzikana kuriko kuCabo Delgado region. Chiitiko chakanaka chose chatinofunga kuti dai SADC iriyo yakatotungamirira pakutumira mauto kuti anoona kuti mhirizhonga iri muregion iyi yeCabo Delgado yakwaniswa here kusapreswa kuti isarambe ichikura ichienderera mberi. Asi tinoonawo zvakare kuti nyaya yekutumira mauto sandiyo yega nyaya yakakosha maringe nekuti dambudziko iri ripere.
Zvii zvimwe zvinoda kuitwa?
Zvimwe zvinoda kuitwa kugadzirisa hatingati nhanganyaya yenyaya iyi, maroot causes, kuti dambudziko iri rakabva nepi. Saka chekutanga pane nyayawo zvakare yenhaurirano kana kuti dialogue inofanira kunge ichiitwa nemastakeholders ose vane chekuita nezviri kuitika munyaya iyi.
Ndevapi apa?
Malocals, hurumende yeMozambique, nemamwe maeconomic interests arimo ari kukonzeresa kuti dambudziko iri ringe richiitika munzvimbo iyi. Ndo zvese zvatinotarisira kuti zvinoda kuti zvigadziriswe, nokuti haisi nyaya yekungotumira mauto chete kuti anoita military intervention pasina nyayawo yedialogue isina kutariswa. Chechipiri chakakoshawo zvakare, tabva panyaya yedialogue, pane nyayawo zvakare yehumanitarian intervention.
Mungatsanangura here ipapo?
Yekuti vanhu vari kutambudzika, vari kushayiwa chekudya, vari kushayiwa chepekurara, madisplacements ose akaitika muregion iyi angagadziriswewo sei futi kuitira kuti vanhuwo zvavo vasinei nechekuita nemhirizhonga iyi vange vachiwanawo kubatsirikana. Ndo zvatinofungidzira kuti ndo zvinhu zvitatu zvingaitwe. Asi panyaya yemilitary intervention tinofara nekuti ndo nyaya yatakagara tataura kuti inge ichiitika ichifambira mberi.